vachitaura neStudio 7 kumucheto kwamunamato wakaita mudhorobha reFrancistown muBotswana neChina Maneru, vamagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwawakasungirwa nemapurisa muna Mbudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vaone mushonga unorapa HIV neAIDS. Mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa HIV neAIDS, vamagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuAmerica muna kukadzi gore rakapera. Asi zvakaitika izvi hazvina kuodza vamagaya mwoyo, avo vakaudza Studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma, idzo vakati dziri kuona mushonga uyaguma uri mhinduro kudambudziko reHIV AIDS.
Nyika yangu yanogadzirwa zvakanaka, kwavari zvakaya seshoko maikwazva ndiri kuita muchinyararire nedzimwe nyika kana vapedza kuzvigadzira muchaanaunsa zvakare. So ino ndakatozosungwa nezvazvo, bati mwari mwana zvakandiratidza ende chazvitedzera kusvika zvakabira zvakanaka.
Vamagaya vakati HIV AIDS yanetsa muAfrica, nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga mhinduro kudambudziko iri.
Nyaya yeAIDS idambudziko revanhu vanhu vatema, richada ribatsira vanhu vatema. Takagona kusimudzirana pakutsvaga zvinotirapa chedu chega, miti yedu tinosvika patinogona kudzikinurwa.
Vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti Zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika. Asi pamutongo wakapiwa vamagaya muZimbabwe, kambani yavo yeAritha Medical Company yakavanikwa isina kunyoresa neMedicines Control Authority of Zimbabwe, uye inonzi haina kupiwa mvumo neHealth Professions Authority kuti iite tsvagiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete. Mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega muFrancistown vasingapi kuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari.
Inenge iri nyaya yekuti yepopularity, kuti vakwanise kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari, pamwe ibhizinesi ranongo achiitawo nokuti vakabatsira munhu wanoti apora, vanhu vakawanda vachadi vachauya vakawanda.
Vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro, asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge mumangara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.